ni akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kurume 24 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro inyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vatinotandara navo live paFacebook page yedu, ndinoti tichakuzivisai patinotangidza zvekare. Ini ndiri Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inovhara zvikoro mushure mekukurudzirwa nevarairidzi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi ratanga kuratidzira kuti kurukota rinoona nezvemari vamuturi ncuve vabviswe pabasa. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro zvizhinji zviri kuvharwa nhasi sekurudziro yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mushure mekunge mamwe masangano ezvavadzidzisi akurudzira kuti zvivharwe nekukurumidza kuitira kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Zhou.
Chirwere chavamo muZimbabwe. Tuesday yakataurwawo ndeongoti by Tuesday hapana chikoro zvikuru sei zvamaboarding zvinofanira kunge zvine vana vachiri pachikoro, asi vana vakatotanga kuenda paweekend. Saka zvinhu zvatinoona zvokuti zvifambe zvakanaka. Isu nevana vedu hatinetseki nokuti vangadini, vanotoenda izvezvi vakatowawo minimum homework yongoti vakwanisewo kuti nge vachibetsereka vari kudzimba. Asi aingokurudzira hurumende zvikuru kuti itore mukana uyu wekugadzirisana navarairidzi zvikuru sei zvinyuto zvinavarairidzi zvemari kuti zvipere panguva yei vana vanenge vakavhara zvikoro nemhaka yedenda iriri. Asi nyaya yemasalaries navarairidzi yoenda mberi, hurumende yokwanisa kubhadhara varairidzi mari inoenderana ne520 iyo yavaitambira 2018 kuitira kuti panongopera chirwere ichechi hatichanetsani nenyaya dzemari, nokuti tinoziva kuti hurumende dambudziko rayo ndeyekuti kana vana vakavhara zvikoro haidi kutaurirana navamiriri vavarairidzi. Asi taiona sekuti iyo inguva yekuti vanhu vasangane since vanenge vari vashoma votitora makonjeri measures kuti tisatapurirana chirwere, asi tichitaurirana maringe nekuti zvikoro pazvinozovhura zvivhurwe mune zvakanaka, pane kuti tinozotanga kuda kunetsana zvikoro zvavhura toita zvokuti tinoshandisa vana kumanegotiation. Isu tingodawo kuti hurumende inge yakasunikwa nguva yese kutaura navarairidzi tichipedzerana nyaya yedu yekuti mari yakarijuswa nehurumende pasina kutaurirana kubva $520 kuenda kuless than $100.
Asi nekuda kwechirwere checoronavirus hazvinetse here kusangana manje Dr. Zhou pachiitwa hurukuru?
Handioni sekuti zvinganetsa kusangana pachiitwa hurukuru nokuti tese tinoziva kuti kune chirwere. Saka tinongoendawo takapfeka mamaski iyo, totsvaga masanitizawo, toenda murumu inenge yakasiritwa. Kana tiri vanhu vanoda kuti tironge tichitarisa mune ramangwana uyezve nekure kwatinoenda, handioni sekuti zvinganyanyonetsa. Tinongotorawo maprecaution measures totaurirana zvakanaka. Even kuisa padande mutande chaipo tinokwanisa kuenda tese padande mutande tichitaurana tichipindura tikawirirana. Kana tine chido chokuti panozopera chirwere zvikoro zvinge zvichivhurwa pasina kurwisana.
Totarisawo iro danho rekuti zvikoro zvivharwe rakakurudzirwa nesangano renyu kunyanya, muri kuona sei? Nekuti tiri kuzoona kuti pasina nguva munyika mabva mapinda chirwere ichi.
Ndinoona sekuti takagona zvikuru. Ndozvataingotaura kuti tingibvirai kuti dai vamunangagwa takaita zvaidiwa navamunangagwa kuti ngatimbomirai 2 weeks denda irai kwanza kudo spreada zakanyanyisa nokuti muzvikoro macho hamutori namvura kana kugeza maoko matepi angava ariko maebeneria kuti mvura hakuna kumareserva hakuna saka kai mwana hwana aingobata chete uye zvino kuenda kuzvikoro kwevana vachikwitira mumakombi zvaitopa kuti denda iri ripararire zvikurusa saka ndinoona sokuti takava nomuono wetiza wokuona zviri mberi tikaonesawo hurumende iyo yanga yarasika yaita mateya asi tinongotenda kuti nyange vakanonoka kuona vakazoonawo vakabvumirana nesu asi ramangwana tinongoti dai hurumende yagara ichingoti isaita zvinhu isina consulta iite zvinhu zvinenge zviri product yenegotiation neconsultation ndo zvinopa kuti zvinhu zviendeke pane kuita humbimbidoga sezvanondoga wakasiya jira pamafisi.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Zhou, vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti ratangidza kuratidzira rakanangana nezvinhu zviviri. Mutevedzeri wemunyore mukuru weAtus va munyaradzi Masiwa vaudza Studio 7 kuti kuratidzira uku vanoshedza nezita rekuti Edu Protest kwakanangana nekuti varairidzi vawane mihoro inoita kuti vakwanise kuchengeta mhuri dzavo. VaMasiwa vati chimwe chinhu chikuru chavari kunangana nacho ndechekuti gurukota rinoona nezvemari vamutori Ncube vabviswe pabasa nekuti vanhu veZimbabwe havakwanisi kuramba vachitambisa mari yekuvabhadharira kugara muhotera vachiita basa renyika. Tabata vaMasiwa tikatanga nekuvabvunza pamusoro pekuratidzira kwatangidzwa nesangano ravo.
Tatanga isu sesangano reAtuzi kuratidzira maringe nekusagutsikana kwatiri kuita vadzidzisi muZimbabwe nemabatiro ari kuitwa basa negurukota rezvemari vamutuli Ncube. Tatora zvakare mukana uyu kufamba muvagari vemuZimbabwe tichivadzidzisa tichiita awareness maringe nechirwere checoronavirus icho chatekeshera pasi rese tichivadzidzisa kuti vagari vangazvichengetedza sei kubva kuchirwere checoronavirus. Asi zvazobuda zvakare kuvagari vemuZimbabwe ndezvekuti izvo vese vanga vachitaura nerimwe vanga vachitaura vakabatana vachiti ivo aiwa vamutuli Ncube yakwana nguva yekuti vasiye basa vamwe vanga vachipa nyaya dzakafanana nokuti vamutuli Ncube vanogara muhotera vachienda kuSwitzerland kumaweekends namaholiday kunoonana nemhuri yavo. Asi isu vana vemuZimbabwe tichitambura saka vanyora nyunyuto dzavo vabereki tichadziendesa kuhurumende ticharamba tichiratidzira kubva nhasi kusvika nemusi wechishanu kuratidzira uku kuchange kuchienderera mberi.
VaMasiwa, mungatitaurirawo kuti chii chamunenge muchiita paEdu Protest iyi uye ndezvipi zvimwe zvinoitwa nesangano renyu pamusoro penyaya iyi?
PaEdu Protest, Atuzi yakanangana nokusevha education muZimbabwe. Education yaenda kumarara muZimbabwe kana takazvitarira vana vadiki vari kunzi vatenge matextbook vana vari kugrade 0 vari kugrade 1 izvo zvinova zviri kushungurudza vabereki pamwe chete navadzidzisi. Mudzidzisi achakwanisa kudzidzisa mwana nokuti mwana hatorina textbook racho. Saka vadzidzisi vari kuzviona zvakafanira kuti seAtuzi tisu tinotokufanira kumira kuti tiseve education yedu kuti isaparara muZimbabwe.
Sei varairidzi vachikurudzira kubviswa pabasa kwava mutuli Ncube?
Vakapinda vamutuli Ncube pabasa vakauya nekubvisa mari dzedu kubva kuma US dollar ataitambira savarairidzi. Taitambira mari ingaita iyo 450 to 500 US dollar. Vakauyayo vakati bondi ne US dollar zvakafanana. Ndipo pakatanga nhunha dzedu, ndipo pakatanga kusawirirana kwedu isusu vadzidzisi navamutuli Ncube. Vamutuli Ncube vakaunza bondi. Bondi iro rinongova humbavha chete hwakaitwa navamutuli Ncube. Vakatibira mari dzedu dzataitambira dziri kuma US dollar kusvika taakutambira 35 US dollars yakaiswa kuma bond ichinzi iyo ma US dollars ndo kusaka vadzidzisi vasina kumira na vamtulinguwe ndo kusaka vadzidzisi vakukonana na vamtulinguwe ndo kusaka vadzidzisi nasi uno vachiti aiwa vamtulinguwe vakafanira kuti vadzokere kwavaigara kuSwitzerland vamtulinguwe vakafanira kusiya basa nasi kwete mangwana.
Mutevedzeri wemunyori mukuru weAtus vamunyaradzi Masiwa vari parunhare kuHarare neStudio 7. Kunyange hazvo hurumende iri kuyumbisa kuti haisi kuzotandanisa vanotengesera mumigwagwa zviri kunze kwemutemo. Rimwe sangano revanotengesera mumigwagwa muguta reHarare rinoti nhengo dzaro dziri kushungurudzwa nemapurisa. Mutauriri wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe vaAfias Shoshe vaudza Studio 7 kuti nemuvhuro vamwe vanotengesa mumigwagwa vakatotadza kushanda vachitandaniswa nemapurisa. Asi mukuri werimwe sangano revanorarama nekutengesa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti nhengo dzavo hadzisati dzave kukanganiswa mashandiro adzo, asi vari kuona vanochinja mari mumigwagwa vachisungwa nemapurisa. Nemuvhuro gurukota rezvemabhizimisi padiki Amai Stimbiso Nyoni vakaudza vagari vemuBulawayo kuti hurumende haisi kuzotandanisa vanotengesera mumigwagwa ava kana vachitengesedza utsanana munzvimbo dzavanoshandira senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumapurisa pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaWadzai pamusoro penyaya iyi.
Zviri mumigwagwa ndezvekuti ava nechirongwa chinenge chatangwa nemapurisa ezrb chokutagita avo vari kuita mamani chenja. Tinofunga chirongwa changa chava newiki chatanga, ndofunga munotondera vakasetwa komiti naminista wefinance yokupinda nenyaya idzo dzevanochinja mari. Ndo atakaona pachijuwani huwa mapurisa ari kupinda mustreet, but ndisiri kuziva hangu kuti zvine chekuita here nemamesures kana nekurudziro iri kubva kuhurumende kuti vanhu vasange vakaungana vakawanda. Izvo hasi hatanatsokunzwa officially, but tinoziva kuti kunga kune operation iyoyo yokubvisa vanochinja mari mustreet.
Imiwo seboka revhiset, zvii zvamuri kuitawo kukurudzira nhengo dzenyu kuti dziitevedzerewo kurudziro dziri kupiwa nehurumende nemakanzuru nemamwe mapoka ose munyaya dzekuchengetedza utano senzira yekudzivirira kupararira nekutapuriranwa kwecoronavirus?
Isu seboka tirikufamba tichikurudzira vatinoshanda navo kuti vateedzere matanho ari kutorwa nemaautorities nehurumende nemamwe mapazi ehurumende chezvemakanzuru, tinderedze kupararira kwechirwere checovid-19, chirwere chakashata chose tirikuona patwa nokurasikirwa kweupenyu. Saka tinongoramba tichikurudzira mamemba dzedu kuti ashande pakachena, aite nezvese zvavanokwanisa kuita kubatsiridza matanho ari kutorwa neutungamiri hwenyika kuti tideredze njodzi yatinoda tinogona kusangana nadzo nechirwere. Tinozviziva kuti zvakatipisha munhu wese kuti tive kushandira pakachena, uyezve tichibatsira kusaparadzira chirwere ichi chadai kutinetsa. Saka ndourongwa hwatinahwo sevhiset ende tirikushanda nemakokawo akawandawanda kusanganisira makanzuro.
Avo vange vari mukuru wevhiset vaSamuel Wadzai vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News, mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa varambidza kufamba-famba kwevanhu vose muSouth Africa kwemazuva 21 kuti nyika iyi idzivirire kupararira kwechirwere checovid-19. MuDaily News makare Mune nyaya yokushaika kwa Zororo Makamba uyo akave munhu wekutanga kufa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe. MuNewsday, mutungamiri wesangano rinomirira vanachiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Zvakada, vanoti vari kufunga kukurudzira nhengo dzavo kuti dzidzikise mashanduro adzo pamusoro pekushayikwa kwezvidziviriro zvinodikanwa mukurapa vanhu vane chirwere cheCovid-19. MuHerald, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varamidza kuungana kwevanhu pamabhawa munzvimbo dzekutiwira nezvemitambo kuti kuri kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Vamunangwagwa vati mabhodha ose avharwe kunze kwekupinda munyika kwezvose zvine basa guru munyika. MuChronicle, vashandi vehurumende vari pasi peApex Council vari kuda kuti vashande vari kudzimba dzavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukase kwa Pastor Joseph. Ndoda kumbovunza wava vanhu vezano vanenge vanachiwenga. Vanachiwenga nababa vanonzi Mnangagwa vakambotaura pamusoro pemadhokta chiwenga chishoropodza madhokta chiti madhokta marebhara pana madhokta marebhara. Saka ivo zvevagwara vabva maizvo kuChina. Saka izvo tikarwarawo ngavati maizoka kuChina nemari dzenyika. Vanhu vongoda kungoziva bozi muZimbabwe hamutorina kana upenyu. Ende korona zviyatanga kudai tatokuwara. Ende tatokuwara ipapo ka ndezvaigona Mnangagwa nezano yake ngavambobvawo pachigaro timbozamawo zvinyowani pamwe tingakwanisawo kurarama.
Sose vana mukoma Jonga vana mukoma Mike Hone papo mosina vana Dube gurupu rose zvotipa nhumo dzinawo dzinonaka. Arume ndoda kutenda hangu zvinoitwa naMwari mukati meupenyu hwedu kuti kana Mwari vakatsamwa munhu wese anofanira kuziva kuti Mwari vakatsamwa. Asi ndanichikumbirisa kuti dai vaMnangagwa vaikwanisa vaitenda South Africa itore province itore Zimbabwe seprovince one of the provinces because muchafiwa muZimbabwe nenyaya yekuti hamuna sanitation, hamuna hygiene, hamuna kana zvekudzivirira chirwere ichi checoronavirus. Please, vaMnangagwa dai vaikwanisavo for the sake of saving some people's lives. Varume vaizotenda kuti South Africa we are in mutore this country as one of your provinces because we are going to die. You see, we are going to die if drastic measures are not going to be taken seriously. Thank you.
Magadini mhuri yeZimbabwe. Magadini vashamarari veStudio 7. Magadini technical team yeStudio 7. Tinokutendai nebasa guru ramuri kuita. Ini ndiri kutaurawo nenhau yemahospitari edu emuZimbabwe maringe necoronavirus. Ndine muzukuru wangu arwara ari kwaMutare uko. Ari kungonzwa flu, haasi kuita zvakanaka, atane mazuva matatu. Masymptoms ari kungotaurwa ecoronavirus ndo ari kungoratidza kwaari. Asi chandishamisa ndechekuti pavaenda kuhospitari vaudzwa kunzi hatisi kutombogamuchira manew patients kuno. Haana kana kutomboitwa nguva yekunzi angatestwa kuona kuti ane korona here. Asi ada kumboinisisa kuti aiwa zvandiri kunzwa zvacho zvikanzi hatitombodikana usatombobata kana geti redu apa. Tichodzokai nemurwere wenyu munoita self quarantine muri kumba. Saka ini mubvunzo wangu uri pakuti kana mahospitari vachiramba vanhu, zvipatara zvichiramba vanhu, saka korona yacho ikatongopinda muvanhu, saka inovapedza kavose. Hapana kwokutizira panoti deno vanga vambotorawo matesti vava nehumbo hwekuti mune vanhu vangani vane korona kana kuti zvakadai. Haa, zvinorwadza vedu we. Ini handiti kuti muzukuru wangu ane korona asi ndiri kutaura kuti kana pane zvinhu zvinokuratidza kuti munhu ane fulufulu mazuva ano asiri kunzwisa kuti chii chiri kuitika, zviri nani vamutore vomutesta vova nechokwadi chokuti ingoro ordinary flu kana kuti ikorona, nokuti vanhu tingapera veduwe.
Mangwana naga pa studio 7 nazi. Aimini ya yangu ya ndii na yu nini pa msorupe coronavirus nini. Ngiri worried pa ma ATM hapo. Andisubu za watu pa ma ATM unoguti apana mapreserve. Kitu ya kanyato utiki tuwasa pa ma ATM. Unoguti mnano vokwa ni coronavirus. Kana kuti aine chirwere chakangu daku daro. Anungu unoshika pa ATM paya paya ubaya baya mapacha. Saka manzwira tumeita ndi kuti chirwere chinogona kungosara ipo paya umouya futi ipo paya ubaya futi saka chinogona kubatira futi kana kuti akabaya akatora mari yari affected mari iyoyo zvakare yatobatira chirwere saka dai papaonekwa kuti pangaitwa sei pama ATM ndatenda zvangu ndine simba mbofana ndiri kuno ku South Africa kuno kwakatoipa hakuna rugare kuno.
Magadi we Studio 7 wa shamara we Studio 7 tinotenda nokuti pamashoko kunyika yedu uku ndoda kutaura zvangu panyaya yenhaikiri yeschool examination mari examination fee yakazokwidzwa yakazonzi yotopewa yakwira yapa $90 per subject wesa zve due date 27 izvo zvikoro zviri kuvharwa taikumbirawo kuti vati tinzwewo kuti zvakamira sei chaizvo chokwadi chaizvo hatizotoziva sezvo hatisi kugarawo munyika mari tida dzokutumira saka tinokumbirawo kuziva kuti zvakamira sei due date racho hatichanzwisisi mari dzacho dzakazotopiwa dzikakwidzwa saka hatichazvinzwisisi kuti zvakamira sei chaiko chaiko kuti mari yacho pasubject nedue date racho ichiri 27 iwowere zvanga vadivo vaisa pamberi apo kuti kana mari zvaizvizvo yakazofira vanhu vasina tarisiro dino yaiswawo pamberi apo kuti vati mari yachona itsvakike panopera mwedzi pavanhu vanenge vaibata mari.
Dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 chiri kupararira zvinotyisa muAmerica sezvachiri kuita kunyika zhinji pasi pose. COVID-19 yauraya vanhu vanopfuura zviuru gumi nezvitanhatu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 16,490 uye pasi pose panonzi vanhu vanozivikanwa kuti vane chirwere ichi vanopfuura zviuru mazana matatu ane makumi manomwe nemasere nemazana matatu ane vapfumbamwe nevaviri 3,708 and 392. Pari zvino muno muAmerica vanhu vanoita mazana mashanu nemakumi mana nevatanhatu 546 vakafa nechirwere ichi uye vanozikamwa kuti vane chirwere ichi vave kupfuura zviuru makumi mana nezvitatu nemazana mashanu ane makumi masere nevashanu 43,585. Hurumende yeAmerica iri kuedza kutsvaka mushonga nekukurumidza. Tabata Dr. Frank Guni zvekare kuti vatiudze kana mishonga yekurapa chirwere ichi yava padyo nekuwanikwa.
Muchidimbu tingangoti pari zvino hapana mishonga unokwanisa kunzi uripo mushonga wekurapa kana wekudzivirira. Hongu tine maclinical trials kana tine mishonga mitanhatu iri kuenda under clinical trials kana kuti iri kuongororwa kuti inogona kushanda here muvanhu. mishonga mitanhatu iyi yakatestwa yatinoti muchirungu in vitro kana kuti mumatest tube mulaboratory ikaonekwa kuti inokwanisa kudzivirira utachionawo but mulaboratory manjomu saka iye zvine izvi yakutanga kutestwa muvanhu kuti tionzwe kuti tione kuti muvanhu inokwanisa kuvabatsira here izvino zvichatora nguva yakati rebei inogona kutora kana mwedzi miviri kana mitatu tichitesta tichiona kuona kuti tingawana here umbowo kana kuti yatinoti statistically significant data inogona kutibatsira kuti zive kuti mishonga iyi ikaiswa mune vanhu inogona kubatsira here vanhu vakawanda tikatarisa mukurapa hapana mushonga wokurapa wati wagadzirwa pari zvino pane zvimhingamupinyi zvakawanda asi hurumende yavatrump yakabvumidza nezuro kuti mimwe mishonga yatagara tichiziva yakagadzirirwa zvimwe zvinhu semuenzaniso hydrochloroquine mushonga unoshandiswa kubatsira muchirwere chemalaria nezvimwe uyu mushonga watinotoziva kuti uri safe kana kuti unogona kushandiswa mune vanhu usingaurayi vanhu saka uyoyo ndoumwe mushonga unogona kushandiswa kubatsira in vitro zvakare mumatest tube mumalaboratory uri kutaridza kuti unogona kubatsira kurwisa chirwere checoronaviruses asi hausati watestwa muvanhu saka hurumende yavatrump yabvumira machiremba nemaresearch facilities anenge kuti tiedze mishonga yese nemamwe maantivirals kuti tishandise kuenzanisa kusanganisa mishonga yakati siyanei kuti tione kuti zvingabatsire here kurerutsa marwadzo kana kurerutsa effect yeutachionawo pavanhu vanenge vabatwa nawo ndozvimwe zvirikuitwa asi zvese izvi pari zvino ichiri muchirungu yatinoti anecdotal kureva kuti hatina umbowo huzere hwekuti zvinogona kubatsira vanhu vakawanda saka muchidimbu hapana mushonga wekurapa hapasati pava nemushonga wenhomba asi tiri mugwara rekugadzira mishonga yese iyoyo kuti izobatsira vanhu vakawanda meanwhile vanhu vakawanda vachiri kuramba vachibatwa neutachionawo asi hurumende yavatrump yatanga kuita zvinhu zvataitarisira kuti nezvakaitwa kare tingadai tisina dambudziko hombe zvinosanganisira kuvandudza kana kuti kututsira kuwanikwa kwematesting kits zvinosanganisirawo zvakare kuvandudza mitemo inoshandiswa nehurumende kubvumira iyo makitsi iwayaya nenhanho dzekugadzira zvinodzivirira machiremba atinoti mappe kana kuti personal protective equipment inosanganisira mamask man95 mask nemimwe nedzimwe hembe dzinopfekwa kudzivirira chirwere ichi nekudzivirira vana chiremba senevarwere hurumende yavandudza mitemo inoita kuti zvipfeko izvozvo zvigadzirwe nekukurumidza nechimbi chimbi uye zvikukurumidza kuendeswa kuzvipatara namachiremba anoshanda nevarwere ava ndo zvimwe zvakanaka zvati zvaitwa nehurumende yavatrump
Dr. Frank Guni vari parunhare muno muamerica nestudio 7 Jakarta nekambukake kanofadza zvikuru batai mazwi sezvo nguva yedu yapera regatimbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe ratanga kuratidzira kuti gurukota rinoona nezvemari vamuturi nuve vabviswe pabasa zvikoro zvinovharwa mushure mekunge varayiridzi vakurudzira hurumende kuti zvivharwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka